hatigoni kudaidzwa kumusangano wekudzidziswa kutonga navatsvangirai. Tatonga Zimbabwe takatanga kuigwira isati yavapo, tikaigwira kusika taisunungura. Zvido zvavanhu tozviziva, every 5 years tiri kuelektwa navanhu. Iye haasati adiwa navanhu zvokutonga nyika, saka haagoni kutidaidza national dialogue yokutonga nyika.
Koka vamangwana zvinonzi nevamwe chiara chimwe hachitswanyeinda zvichinzi mamiriro aita zvinhu panenge pada kuti muite mubatira pamwe chuma chemuzukuru.
Isu dambudziko riri kuikonomi masanctions. Hakuna chatotaurira namuno chinogadzira ikonomi kana masanctions asina kubvisa. Saka hatina nidi yekutaura nomunhu nokuti we are not addressing the real problem. Problem yenyika yedu yezvitarafu zvatakatemerwa navapambe pfungwa. Zvidhera ngaitwe repealed. Kana zvidhera yabviswa, ino vanokonzeresa kuti investors asaya munyika, inokonzeresa kuti tisawana malines of credit yekuti tisimudzire ikonomi. Ndo zvinhu zvauraya nyika. Zvaakakonzeresa itsvangirai ngaaende anotaura namabritish aite national dialogue navo.